Maneraka na kamuriye Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tishitepe nga tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 25/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vari kufamba nevoters roll vachivhundusira vagari kuti namba yezita rako muvoters roll ndo nhamba ichange iri paballot paper. Anova ari manyepo dziri nzira dzekuisa kutya muvanhu.
Miri Jonga kusapa mapato anopikisa mukana wekutsvaga rutsigiro nekuzvishambadza kunonzi nevamwe kuchabva kuti sarudzo dziite mutauro zvakare.
Ikwinona kuti ikodzero yedu kuvatsigiri vedu tinotarisa ti voters roll kumasero kwedu kana izvo hazvinei neopozisheni yangu opozisheni yacho hatifungi kuti ingarambidzwa kuitawo zvimwe chetezvo.
Asi vezanupf vanoti vari kutsvaga havo rutsigiro murunyararo uye pachaitwa sarudzo dzakachena. Nyaya yekuti mitengo yezvinhu iri kudzika here kana kuti kwete yokonzera gakava munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yemhiri Jonga kusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti uye kusapiwa mikana yekuita misangano nemapurisa kana kuzvishambadzawo panhepfenyuro dzehurumende kwevanopikisa kwave kupa kuti vanoongorora nyaya dzesarudzo vati Zimbabwe yatarisana zvakare nedzimwe sarudzo dzichaita mutauro nekuramba kutambirwa nevanenge vakundwa zvinozokonzera kusagadzikana. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Panyaya yemhiri Jonga, vamwe vagari vekubhikita kumasvingo vanotsigira mapato anopikisa vari kupomera vatsigiri veZANUPF mhosva yekufamba negwaro revavhoti mudzimba vachivaudza kuti vakavhotera vanopikisa vachaitwa kafira mberi. Mumwe wevagari ava vaEdmund Mudzingwa vekwamukanga vanoti vakatoudzwa kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasakunda pekutanga pakangoitwa sarudzo dzechipiri kana kuti runoff vanenge vazvisikira moto muziso.
Vari kuti iyo ballot paper ravo richange rine serial number yakafanana neiri muvoters roll, saka vagari vose vanofanira kuti vavhotere ZANUPF kana vachida kuti zvinhu zvivafambire. Zvakare vari kuti iyo kana mukasadaro kuchava nerirani ichaitika, zvinova izvo zviri kuvhundutsa vabereki vazhinji.
Mutauro webato reNCA uye vari kumirira bato ravo kubhikita West mudare reparamende vamadhoki Chivasa vanoti ichokwadi kuti bato riri kutonga riri kutyidzira vagari.
Tinoti zviri kuitwa neZANUPF zvokufamba nevoters roll izvozvo vachichidzira vanhu kutyora kodzero dzavo, uye kuti zvechokwadi tiri kusangana nevanhu vari kutaura yekuti vari kuchidzirwa kuti vange vachivhotera kandidheti yeZANUPF. Zvakashata kutyora kodzero dzavo, asi kuti tinoda kuudza vagari vemubhikita West nekumwe kwese kwazviri kuitwa kuti vasachidzirwa neZANUPF.
Izvi zvatsinirwawo nevari kumirira bhikita West kuCCC vabhani nyika avo vati gwaro iri riri kushandiswa kumanikidza vanhu kuti vavhotere pavasingadi.
Vari kufamba nevoters roll vachivhundusira vagari kuti namba yezita rako muvoters roll ndo nhamba ichange iri paballot paper, anova ari manyepo dziri nzira dzekuisa kutya muvanhu. Zviri pachena ndezvekuti ZANUPF haichisina rutsigiro rwevagari rwevavhoti. Izvi hazvisi pamutemo, izvi zvinotyora kodzero dzevanhu.
Hatina kukwanisa kuwana divi revari kukwidza vakamirira ZANUPF kubhikita West vadheni Nhatiso Makusha, avo vati vanga vari mumusangano. Asi mutauriri weZANUPF masvingo vapepikati wevo varamba mhosva iyi vachiti vari kufamba kunhengo dzavo chete dziri mumasero avo vachiita chirongwa chekufundisa kuti vagovhota zvakanaka musi wesarudzo.
Ikwinona kuti ikodzero yedu kuvatsigiri vedu tinotarisa ti voters roll tiri kumasero kwedu, kana izvo hazvinei neopozisheni yangu opozisheni yacho hatifungi kuti ingarambidzwa kuitawo zvimwe chetezvo. Iyo wanu kumbleina no kuti Enzi yao ndiyo kutu wana mastrakia Mastrakia ze hawa asiki pasi pane wanwa Tana wanu unakotu wa diri kwa pati The best thing that they can do Dawa wene mastrakia Wakwante kufizita to the last person on the ground
Mutunga miri wenyika ni bato le ZANPF Wa Emerson Mnangagwa wari kugara wa shikuru zira Runyararo mkua esarujo Asi wano pikisa wanoti Muromo au zari runeru izin Wanuona nezo matungu renyika waka jumiri rama swingo Wa achibod madida wanoti Nyayo shikiri zira wanu Ne miri shonga Ndiye masingo nenyika yose zvichaita kuti sarudzo dzisatambirwe nevamwe.
Sazvino zvose zvatinenge tichizviona zvino zvinosiririsa zvikuru uye zvinokanganisawo mukufambiswa kwemabasa zvakanaka sezvo takupinda musarudzo. Saka dai zvaibvira vemapato nevezvematongerwo enyika vange vachenge varemekedza mutambo uruda kuitika wesarudzo uyu. Wabira kutazi mirishonga
Kuzekwe mirishonga Saka lore pachedu Ilo reku ongorora kwa lore wa voti rinoti uo Pane vanu ziuru gumi Varugusha nisa namba ze stupa zakafanana Neze vanu wakambo vota muna 2018 Zeki inoti Ichiru kwenye nzera kwa lore wa voti iri Padori nopikiza le CCC ranyora otsamba kuvatoro venauri chiramba zvirikutaurwa nehurumende zvekuti vanopikiza varikuramba kuwana mukana wekuzvishambadza pane penyuro dzehurumende CCC yati hurumende yati kuzadzikisa zvakakurudzirwa neSADC neAU kupa mapato ose mukana wakafanana wekuzvishambadza zvakafanana padori CCC rikurambawo zvitorwa nemapurisa zvekuti mapurisa akarambidza musangano yeZANPF yakawanda kuti vakasungwa mbira dzakondo nehurumende yeZANPF ichishandisa mapurisa Nakamira Studio 7 Masvingo Ndini Godfrey Mutimba
Vari kukuridza musarudzo yemutungamiri wenyika vakazvimirira vasevya kasukwere nhasi vaparura urongwa hwavo hwezvavari kuvimbisa kana kuti election manifesto vakasarudzwa kutungamira nyika Izvi zvinosanganisira kugadzirisa nyaya yehupfumi, dzidzo, utongi hwejekerere nezvimwe. Mukuziya nyaya iyi tabata vakasukuwere.
Tichava pasimba renyu nzvimbo yavo. Vakwanise kukwevesa dzimari dzekuti vakwanise kuita mabasa avo. Ndozvichazopa izvo tisumudze tive ne at least 30% inenge yakuita contribution iri kubva pane mumwe nemumwe wedu. Nyika inovakwa nevanhu vanenge masveshe tinobatsira napota nekoko tisangane saka chatanga tinacho makore esaya taregerera upfumi hwenyika huchiverengwa nemuonero waita varombukari kuti vaingotarira upfumi chete hunobva muzvavanoita mumadhorobheni tinoda kuti tichiti munhu wega wega muzimbabwe pese paari ikodzero yake yekunge achisumudza nyika achibatsira uye zvaachiverengwa panyaya yeupfumi hwenyika
To tarisawo nyaya yeminda iyi panga gadziriswa sei kuti vanhu vatange kurima zvakanaka munyika mataura nyaya kuti munenge muchitarisa kuti uri kushandisa here munda wacho iwoyo asi izvi hazvizonetsere tichitarisa kuti varungu vakatora makore anokwanisa kuita zana vamwe vakatokundikana kusvika vakunyatsokwanisa kurima zvakanaka nekuti vaibatsirwa nehurumende yavo nekudaro vakazobudirira kuti vakwanise kuita hurudza.
Patiri kutangira ndepekusimbaradza varimi vedu kuti vakwanise kurima zvine simba. Chepiri, tosimbaradza uono hwavo hwatingati kuti ndivo vange vari varidzi vemadhunduru atinawo vane mapepa avo. Tataura zvekare kuti tazenge tichiongorora kuti hapana here vakaita fufuro vakatora zvakawandisa zvavasiri kusenzesa. Ndiwa tuto mwanda ya lani mapurazi gumi, mwanda ya uzira, kuti ese iwayo, asa nga asimubastira kuti adini, asa rima ere iwayo aiwa. Ndiwa tiri kuti iwayo aiwa, katisi zori redanai, za unenge waita ipapu wa sumu za njimbo iyoyo, unenge kwanza kutu kwanza kutengesa, prazi lako mangwana, marusu za mwongo mako, nekuti njimbo yako.
Asika wa mwanuti iwo waka sukuwele vai mbo nzi vane mapraza anu darikari mwechete. Iicho kwa diere?
Dine prazi mwechete rataka piwa paka iti kwa basa na prezident wa mkabe. Yora ndinaro. Zimwe zinota uloma na wamae unozi wa mwromo wa mwono unozi ka sauti ni shuga. Zimwe kungota uloma na nga hati ka sauti kuda. Saka nga sikuwele nchika kawata nago. Ini dine prazi mwechete ndopa nzo mira ipapo.
Toendawo kune zvicherwa uko muri kutaura kuti paruda kuumbwa homwe yekubatsira vanhu
kana kuti amukuti Sovereign Wealth Fund mungatsanangura kuti inofamba sei.
Homwe yatiri kutaura yehupfumi inenge ichibva mumari ichatorwa muzvicherwa zvedu. Dzimwe nenyika dzatatarisisa dzatafunda pamusoro padzo ndingape mufananidzo wenyika inenge Norway. Zvinocherwa munyika yavo angava mafuta rimwe bandiko remari iyoyo rinobva ranoiswa muhomwe yenyika inochengeterawo vana vamangwana. Tinofanira kuva nechimwe chidanzo chinotsarirawo vana vamangwana.
Asika vamwe vanoti vakasikuiri vakambozviedza izvo vari gurukota rezvevechidiki zvikaramba kubudirira vanozozvikwanisa sei?
Bodo hazvina kukonzera kubudirira nekuti pari nhasi Sovereign Wealth Fund yakatora mutemo yavapo chisipo ndechekuti inge ichiseenzeswa semaorongero atanga takaita. Chakapa kuti tisakwanise kubudirira panguva yapfuura pazvirongwa zvatanga tinazvo yanga iri nyaya yemukati medu muono wevamwe vakanga vachidzivisa kuti pasakwanise kuwanika chinowanika kuvanhu nekuti zvaizvo vakanganisa mangwana pakuuya pazvigaro.
Vari kukwidza musarudzo wemutungamiri wenyika vakazvimirira vasevia Kasukwere vachitaura pari parunare kusouth Africa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevana munyika nevesangano reUnited Nations vari kukurudzira vanhu kuti vaise musoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko revana vasati vabva zera kana kuti vachangobva zera vari kubata pamuviri, uye vari kutiwo dambudziko iri riri kuramba chikura munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kumuzinda weUnited Nations muHarare nhasi, nyanzvi mune zvevana nevechidiki vachishanda neUnited Nations Population Fund vaBlessing Yagumbo vati tsvagurudzo yavakaita yeNational Adolescent Pregnant Study yakabuda muna chikumi gore rino inoratidza kuti kubva muna 2019 kusvika 2022 pavanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vakaita pamuviri zvakanyoreswa pamutemo zvikamu makumi nechimwe kubva muzana kana kuti 21% vana vasati vabva zera nevachangobva zera vari pamakore ari pakati pegumi negumi nemapfumbamwe kana kuti 10 to 19 years.
Pakainge paine 1,700,000 vanhu vakaita pamuviri, 21% yavo inova 350,000 vakange vari vana vane makore anobva pa10 kusvika pa19.
Vanyagumbo vati nekuda kwekukura kwedambudziko iri vari kushanda nemapazi ehurumende mukuedza kuderedza dambudziko iri munyika.
Tiri kushanda pamwe chete neMinistry of Primary and Secondary Education kusimbisa yatinoti comprehensive secondary education, kunova yoko kuwanikwa kwemashoko pavana vechidiki kuti tivape mashoko neunyanzvi hwavangongoda kuti vazvidzivirire kubva pakubata pamuviri.
Nyanzvi munyaya dzezveutano amai Muchamukamuri vatendawo kuti dambudziko iri rakakura.
Ritori dambudziko hombe nokuti rinokanganisa vanasikana kuti varambe vachienda mberi nechikoro vafokasi vagoachivhawo kana kukwanisa kuita zvinoita vanakomana vezera ravo.
Dr Edwin Mpeta vanoshandawo neUPA vatiwo nyaya yekudzivirira pamuviri yakakosha zvikuru munyika.
Zvino kana ichitarisa nyika yeZimbabwe inoda zvokushandisa pafamily planning zvakaita semapiritsi zvinokwana pakati $7-8 million. Saka zvakakosha kuti patinota chirongwa ichi hurumende inge inotengawo mapiritsi.
Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi munyaya dzezveutano amai Muchamukamuri.
Kwadi chokuti rubatsiro ruzhinji runobva kumasangano akazvimirira nekunze uko kusvikira hurumende yaona kuti pane zvinotokosha zvisipo kuti vakwanise kuiisawo mumabhajeti vagogonawo kuti titangire padrawing board kudzidzisa vana nekutsvaga mhindu nekuti varegere kuinda pabonde nguva isati yakwana.
Vachitaurawo nyaya yekuronga mhuri kuvanhurume vamupeta vatiwo vana baba munyika vari kunyanyosiyira zvekuronga mhuri kuvanhukadzi.
Yekusunga machubhu kunozodarika nembeu yababa
ndikangoti varume vari kushandisa vacho vashoma chaizvo zvokuti ngatoti kushandisa kwacho kutorekedza 1% ndofunga kuma 0.1%.
Rimwe gwaro rakamboburiswa nebazi redzidzo yepasi rinonzi Primary and Secondary Education Statistics Report muna 2021 rakabuditsawo pachena kuti mugore iri vanasikana zviuru gumi nezvina nemazana matanhatu vaive vatadza kuenderera mberi nechikoro nekuda kwekuti vaive vaita pamuviri kana kuti varoorwa mazana maviri nemakumi matatu nevasere vari vanasikana vaive kuzvikoro zveprimary. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rinoona nezvedzidzo yepasi sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vanga vati vaizotaura nesu vasununguka, asi hurumende inogara kutaura nezvekuchengetedzwa kwevana vasati vabva zera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe varimi vechidiki vanoti havana zvikwanisiro zvakakwana zvingavabatsira mukuchengetedza gohwo ravo, izvo zviri kuita kuti varasikirwe nemari yakawanda mushure mekupeta mwaka wekurima. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Sangano reFood and Agriculture Organization, FAO, rinoti gore negore varimi vemuZimbabwe vanorasikirwa negohwo ringangosvika zvikamu zviri pakati pemakumi maviri nemakumi mana kubva muzana. Izvi zvinonzi zvinoitika munguva yekukohwa uye kana mbesa dzava kuchengetwa mumatura. Mumwe murimi wechidiki anorima ari kumhondoro, vaTerence Maposa, vanoti ruzivo ndirwo rushoma mune varimi vakaita saivo.
Tine simba rakanyanya chairo rekushanda, asi hatizorina ruzivo manje kuti toita sei zvatakwasa kukohwa gohwo redu iri. Kazhinji kacho unorima mwaka wese usingatozivi kana usina kugadzira maketi kuti ndikunotengesera ani, ndichazvibata sei, ndichazvichengetera pai, zvigofamba sei, kohudyi hunohodya gohwo rangu kana ndari kohwa zvichafamba sei.
Mumwe mudzimai wechidiki anorima madomasi munzvimbo yeChegutu, Muzvare Rumbidzai Matonga, vanoti vanokundikana kuwana zvikwanisiro sezvo zvichivadhurira.
Uchada kutanga kumaketa product then uzotanga kuda kuita transport arrangement from the farm to the market. Ndipo unozotanga kufunga kuti kana riri domasi rangu ndorisa pai. Ndipo unozorealize kuti gumba macho mune makonzo. Saka ndakufanira kutanga kutsvaga mushongo makonzo. Handina futi makreti ekumezesa. Readiness iye yakazhinji small scale farmers tinenge tisina. For large scale vanenge vaine mafarm managers, malosses wavo vanenge vakabaita calculate and vakamaita look into.
Mutevedzeri wemukuru wesangano rinoshanda nevarimi vechidiki reApex of Young Farmers Association, vaBaldwin Mazango, vanoti vechidiki vanoda kubatsirwa nemunhu wese uye kugara vakaziva zvinoda kuitwa kuitira kuti vasarasikirwa negohwo.
Zvinhu zvinokwanisa kudziviririka kana varimi vedu vakava nechenjedzo nekupiwa ruzivo rwakakwana kubva kuna vanovatengesera mbeu nevanotenga vacho maGMB nemamechensi nevanosupplya mishonga yekudzivirira gohwo. Malosses aya anotangira pazvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti nguva yekukohwa. Chechipiri ndechekuti patinochengetera mbeu dzacho dzatiita kohwa.
Sachigaro webhodhi reAgricultural Rural Development Authority, ADA, vaIvan Craig, vanoti varimi vechidiki vanofanirwa kuenda kunoonawo zvinoitwa kumisangano inoungana varimi kuitira kuti vawane ruzivo runoita kuti vasarasikirwe negohwo ravo.
Imi sevarimi vechiduku ndimi watakatarisira kuti ndimi chataurima mangwana. Samusakadzidza nhasi hapana kwatinoenda tinozofane nzara pamberi apo kana kuti tabudisa mari yakawandisa pamberi apo tichitenga chikafu. Saka nekudaro huyai kumisangano inenge yakanangana nevarimi kuitira kuti tidzidze tiite zvinhu nemazvo. Ningua.
Mukuru wemadhumeni kukambani yeSeedco, amai Wendy Matashu Madzura, vanopanga mazano kuvarimi kuti vasarasikirwe nempesa dzavo kana vachinge vakohwa zvirimwa zvavo.
Unyoro unodiwa pakuchengeta mbesa dzavanenge vakohwa. Tichitarisa muenzaniso wechibage, chibage chinenge chida unyoro huri pa12.5%. Chimwe chezvinhu zvinoda kuchengetedzwa kuchenesa nzvimbo yavachida kuchengeta kurikidza nekufirita kana kuti kugadzira denga kuitira kuti nzvimbo ichengetedzwe zvakanaka gohwo. Vanofanira kushandisa zvakare mishonga inokurudzirwa kuchengetedza zvakanyanya anonzi magrain protectants. Tochiona imwe nyaya yakakosha iri inonzi inspection. Inspection ine chokuita nokuti tiri kupota tichiringa ringa here kuti mbeu yaichine hunaku huya watanga takatea. Chimwe chakakosha inyaya yekuti mbeu kana kuti gowo ratanga kupinda mudura ndoro tanga kushanda inonzi iyo first in first out concept.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvekurima dzinoti muZimbabwe mune vechidiki vakawanda vakadzidza mabasa ekurima muzvikoro zvepamusorosoro asi ruzivo rwavo harusi kushandiswa zvakadzama kuitira kupedza matambudziko akafanana nekurasika kwegowo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa muKenya varikurudzira hurumende kuti itsvage nzira dzekupedza dambudziko renzara, mafashamu nezvimwe zvinokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Varikurwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa ava vanoti danho reKenya rekubvumidza zvakare kutemwa kwemiti mumasango rinodzosera kumashure donzvo rekugadzirisa matambudziko okonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze aya. United Nations inoti nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uku kunze kwave kupisisawo zvakanyanyisa mazuva ano. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vaparura chirongwa chekurangarira mumwe mukomana wechitema Emmett Till uyo akaitwa kafira mberi ndokupondwa nevamwe varume vachena muna 1955 kuMississippi. Emmett ainge aine makore gumi nemana uye akapondirwa kuti ainge aridzira mumwe mudzimai wechichena muridzo. Mumwe arikurangarirwa nezvivakwa kana kuti monument ndiamai vaEmmett vanonzi Mamiti Mobley avo vakatangawo kurwira kodzero dzevatema mushure mekuurayiwa kwemwana vavo vachinzi nevakawanda ndivo vakabatsira kubatidza mwenje wekuti vatema vatange kurwira kodzero dzavo muAmerica vachipikisa mitemo yerusarura ganda. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inoti mitengo yezvinhu yatanga kudzika zvichitevera kusimba kurikuita dhora remunyika. Semuenzaniso, mitengo yezvinhu inonzi yakadonha nezvikamu zvinodarika gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti -15.3% kubva muna chikumi kusvika muna chikunguru. Mutoreri wenhau Ivan Zininga anotipanyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti zvirongwa zvehurumende kuburikidza nebhanga reRBZ nebazi rezvemari zvave kuunza kudzikama kwemari yemunyika nemitengo.
Mitengo yemari wakatombotaurwa kuzi ichasvika pazana rezviuru asi kumutsika mutema ikoko kana ukatowana mutengo wemazana matanhatu haunoti mwari wangu. Saka ndoo zvakonzeresa kuti mitengo iteo sekutaira.
Vagwanyanya vanotiwo
hurumende ndiyo ine simba, nyaya yese iri pa hurumende, chimari dzine kuramba yakasimba. Hurumende kati michero, kati majuti, kati nezvimwe zvinobhadharwa pahurumende zvibhadhare semuZimbabwe mudhora. Zvinoreva kuti mari yeZimbabwe icharamba ichitsvagwa.
Asi inewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr Eddie Mahembe vanoti mitengo haisi kunyatsoderera kumaruwa.
Zvinoita sokuti Zimbabwe dhora rava kuwana simba asi hatisi kuzviona zvichiitika. Kwatiri kunoko kukarasa kuzaka tiri kungoona kuti unenge uchida 6,000 RTGS kutenga 1 US dollar. Saka yes, zviri kuitika kuHarare koko zvita sokuti Zimbabwe dhora riri kuwana simba asi pano kwetiri asi kuona simba racho. Mitengo iri kutowedzera kunyanyanya kuno kumaruzevha.
Munyori mukuru wesangano rinomiririra vashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi havasi kuona shanduko iri kutaurwa nekuti mitengo ingori payaive kare muzvitoro.
Ruzhinji runongochema kuti vanhu vakawanda havasati vaona zviri kutaurwa nevamwe zvekare vemucommunity vanoti kana musociety vanoti izvinhu zvinenge zvaanani. Unani wacho hakusati waoneka.
Izvi zvatsinwa nemukuru wesangano rinomiririra vanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai.
Pane vamwe vatinzwa vanenge vakutaura kuti even mitengo yezvinhu mumashopu yadzikira kuburikidza nokusimba kweZimbabwe dollar. Aya manyepo nokuti isu tisiri kutenga mumashopu aya. Hameno mashopu avari kureva iwo. Mukapinda izvezvi mumamajor retail shops, munotoona kuti mutengo wehupfu wanga ungoriko last month ndiwo ungoripo, kana kusiri kutoti wakatowedzera. Mukapinda muchitanga kutarisa mafuta, sugar, mabasic commodities, hapana chambodziswa izvozvi. Saka kana maauthorities achiti mitengo iri kudzika, kunenge kuri kunyepa nokuti isusu tsagiridzo yatakatoita cheboka takatoona kuti hapana chadzika.
Imwe nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kushomeka kwemari yemunyika ndiko kuri kuita kuti zvinhu zviite sezvanaka. Banga reRBZ rinoti kusunungurwa kwemitemo yekuchinjwa nekutengeswa kwemari yekunze pamusika weForeign Currency Exchange Market kwabatsira kudzikamisa dhora remunyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotiwo hurumende yavo ichasunga vanamuzvina bhizimisi vanoramba kudzikisa mitengo kana kutengesa zvinhu nemari yemunyika. Asi mapato anopikisa akaita seCCC anoti hurumende yakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Munhau dzemitambo, Committee yeZimbabwe Olympic Committee yakadoma muzvare Malin Chiedza Gadzirai kuti vave mukuru wayo kana kuti Chief Executive Officer. Muzvare Gadzirai vari kutora basa rakasiwa nava Steven Mudawarima, avo vakasiya basa mushure mekutungamira committee iyi kwemakore maviri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Gadzirai.
Mungati ndiri kunzwa kufara chaizvo nekuona basa iri kwandaita. Ndinyanyotarisa mainterview akaitwa mukutsvaga basa irori nekubvunzwa nevakuru vakuru mibvunzo yakasiyana-siyana, vachinyatsoda kunzwisisa kuti ndaizokwanisa here kuita basa iri. Saka kuwana kwandaita basa iri kuri kundifadza, zvakare kuri kundichallenja. Kune machallenges akati wandei munyaya dzezvemitambo, ende kune vechidiki madzimai echidiki ndingangoti aiwa mabasa ariko uye tinozvikwanisa, ende usazvitarisire pasi uchifunga kuti iri basa iri ndingazorigona here, ko ndichiri mudiki kana kuti ko zvinozofamba sei. Tinongoti unosawaedza sezvandakaita, ndakangoti rege ndimboedza zvichienderanawo futi nemabasa andakamboita ndichishanda munyaya dzenhabvu, ndichishanda futi kakawanda munyaya dzezvemitambo. Saka ndakangoti rege ndimboedza.
Tinoona kuti makambobatwa negomarara munguva yapfuura. Zvamira sei pari zvino? Uye zvekurudziro yenyu ndeyeyi kune vamwe madzimai nyanya vechidiki vari kutarisawo kuti vawane mabasa akaita seiri ramawana?
Ndakabatwa negomarara makore mashoma apfuura. Ndikarapwa ndikaitwa treatment akasiyana-siyana, anosanganisira kupiswa, anosanganisira chemotherapy nekuvhiiwa kwakasiyana-siyana. Pari zvino ndingati ndiri munguva inonzi remission, nekuti gomarara racho harisati ranzi hapasisina, asi matreatment akapera. Saka ndiri panguva yekuramba ndichivhenekwa, ndichinyatsoongororwa kunzi gomarara racho harisati radzoka here, pane chingaitika here kuti ridzoke. Saka ndinogara ndichienda kunovhenekwa, asi ndingangoti ndave nani chose pane zvandaiva pandakabatwa nechirwere chegomarara. Asi ndinoshuvira kuti pachapfuura makore mashanu ndopandichazenge ndakunzi cancer free.
Muzvare Malin Chiedza Gadzirai vari parunhare kuLondon naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisawo zvabuda mitambo yenhabvu kumakundano makuru emadzimai kana kuti FIFA Women's World Cup 2023. Philippines yarwa New Zealand 1-0. Switzerland yaita mangange 0-0 neNorway. Makundano aya ari kutambirwa kuNew Zealand neAustralia. mchirongwa chedu che live talk the connection na 8 PM. Tiri kutaura nevechidiki nezvegadziriro yesarudzo paine kunetsana pakati pehurumende nevanopikisa panyaya dzekurambidzwa kuita misangano uye kuzapiwa mikana pane pfenyuro kwevanopikisa. Aiwa, vatereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Praxidis Jeremiah PJ munaudze isindebele.
Soku isika tisenda bakuvi